manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sangara pakara manero anasi uri musi wechina chikunguru 15 2021 makateerera ku studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kukwira kuri kuita macases eCOVID-19 muno munyika idambudziko guru, idambudziko riri kutishungurudza nekuti tiri kuona macases achiwanda, tiri kuona tichishaikirwa noupenyu. Nevanhu vakawanda zuva nezuva.
Vanhu makumi mashanu nevasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe zviuru zvitatu nezana negumi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vagari vemudhorobha reMasvingo vaendesa kumatare kanzuro yavo, hurumende nemakambani anochera goridhe muguta iri vachiti izvi zvimiswe.
Mirirongo iri kuitika South Africa inoti kwanzera dambudziko rekufamba kwemagoods atinoimporta kubva kusouth africa ikoko nezvimwewo zvinobva kune dzimwe nyika asi zvichikura nekupoti yekudurban zvichiuya kuzimbabwe and kudurban kunova ndiko kune mirizhonga yakanyanya zvinokonzera kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka
nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mirizhonga iri kuitika musouth africa ichavhiringa zvakanyanya upfumi hwezimbabwe indo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mashanu nevasere kana kuti 58 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro uye vanhu zviuru zvitatu nezana negumi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvasiya munyika mave nevanhu zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 2332 vafa nechirwere ichi uye vabatwa nechirwere ichi vari zviuru makumi manomwe nezvitanhatu nemazana matatu nemakumi masere nemumwe chete kana kuti 76381 kusvika nezuro hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vave zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi masere nezvisere nemazana manomwe nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 988746 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika tichiri panyaya iyi vana chiremba navana mukoti vanoti zvinhu hazvichina kumira zvakanaka muzvipatara nemakirinika sezvo uwandu hwevanhu vari kurwara necOVID-19 huri kuramba huchiwedzera zvakanyanya zuva nezuva vachitaura nemusi wechipiri mushure memusangano wedare remakurukota gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kuedza kutsvaga zvikwanisiro uye vamwe vashandi vemuzvipatara kuti vabatsire vachitendawo kuti uwandu hwevanhu vari kurwara necOVID-19 vachida kupinda muzvipatara hwawedzera zvakanyanya nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti izvi zvakonzerwa nekupararira kwemhando yeCOVID-19 inonzi Delta variant iyo inotapuriranwa zviri nyore uye ichiuraya nenguva pfupi pfupi mhando iyi yakatanga kuonekwa kuIndia muna gumi guru gore rapera bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vanhu zviuru makumi maviri nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 24996 ndo vari kurwara necOVID-19 pari zvino asi pavanhu ava kusvika musi wechipiri vanhu mazana masere nemakumi masere nevatatu kana kuti 883 ndo vainge vari muzvipatara Asi bazi rezveutano rinoti zvimwe zvipatara zvakaita seInyati kumasvingo nezvipatara zvekumateveleland North neMidlands zvanga zvisina kuzivisa uwandu hwevari kurwara vari muzvipatara. Vamwe vana chiremba vaudzawo Studio 7 kuti kuvulawayo kuwana mweya wekubatsira kufema kuri kumbonetsa zvopakuti zvinhu zviome zvakanyanya vamwe vachirasikirwa neupenyu. Mukuzeya nezvenyaya yemamiriro akaita zvinhu muzvipatara, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo.
Kukwira kuri kuita macases eCOVID-19 muno munyika idambudziko guru, idambudziko riri kutishungurudza nekuti tiri kuona macases achiwanda, tiri kuona tichishayikirwa neupenyu nevanhu vakawanda zuva nezuva. Endi izvi zvinhu izvi pazviri kuitika ndiyo nguva inonga iri ivo vana mukoti vari panguva yakaoma nekuti ndivo vananga vakatarisana nazvo. Vazhinji vanoita COVID-19 positive zvinowanikirwa kuzvipatara, vanoenda kuzvipatara, vanoshaya vanoshayikira kuzvipatara.
Zvii zvamuri kukurudzirawo ruzhinji rweZimbabwe kuti ruite kuzvichengetedza uye kuti zvisawedzerewo mutoro kune vashandi vemuzvipatara?
Tinokurudzira kuti ruzhinji rweZimbabwe ngatipfekei mamaski, ngatiite social distancing, ngatizamei kusafamba-famba, ngatizamei kusaenda pakawandiwa kana zvisiri necessary nekuti COVID-19 irimo.
Asi ivo vakoti vane zvikwanisiro zvakakwana here?
Vana mukoti pari zvinezvi vari panguva yakaoma muzvipatara nekuti ivo pachavo vana mukoti vari kusangana nedambudziko rekubatira COVID-19. Uyezve vana mukoti muzvipatara vavashoma zvakanyanya kudarika makore adarika. Pari zvinezvi tiri kuona vana mukoti vari demotivated nenyaya dzemari, vari demotivated nenyaya dzeenvironment dzavanoshandira. Tiri kuona vana mukoti vari kusangana nedambudziko rekushaya zvokushandisa zvakakwana, tingati maPPEs muzvipatara.
Ko, panyaya yezvekufambisa zvakamira sei?
Toona vana mukoti vari kushishikana nekuti vechibva muzvipatara mavari munova imo matinoti environment inova ine COVID yakawanda kudarika dzimwe nzvimbo. Vanooneka ivo vachinomirawo mumutsetse kuti vakwire mazvupko, vachinomirawo mumutsetse kuti vatsvage malift anokwanisa kuvaendesa kudzimba. Vachisvika kudzimba ikoko vanoonekwawo futi vachigara kudzimba dziri crowded kwavanonga vechiroja vakawanda mudzimba dzavanogara, vachishandisa zvimbuzi, vachishandisa mafacilities ese angawanikwa kumalocation nevamwe vanhu. Endi vari vanhu vanonga vabva kunzvimbo dzisina kumira zvakanaka kunova kumahospital. Saka vana mukoti psychologically vari affected.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vagari vemudhorobha remasvingo vaendesa kanzuro yavo bazi rinoona nezvezvicherwa pamwe nemakambani anochera goridhe mashanu mugomo reTarget Copy kumatare edzimosva, vachikumbira dare kuti rimise mabasa ekucherwa kwegoridhe sezvo ari kukanganisa dzimba dzavo pamwe nematange emvura. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA rasisa chikumbiro chechimbi chimbi mudare repamusoro richimirirwa navaphilip Shumba. Vashumba vaudza Studio 7 kuti kunze kwekukanganisa dzimba nekugara zvakanaka kwevagari, vacheri ava vari kuchera pasi pematangi emvura, nekudaro arigona kuondomoka kukaita mafashamu. Vanhu vakarasikirwa neupenyu mumusha uri pedyo. Vashumba vatizve pamusoro pezvo makambani mashanu aya anoti Lions Mining Syndicate, Lions 2, Brosro, Edwards pamwe neGreat Zimbabwe Mining Syndicates ari kushandisa mishonga yakaipa inogona kuuraya vanhu ikapinda mumatangi emvura.
Ndizvo chaizvo kuti tisu magweta evagari vesangano remura taindisa nyaya kudare redzimhosva dare guru reHigh Court, apo tiri kumhanyarira vari kuita zvekuchera zvichekwa kugomo reTarget Copy pamwe chetewo nekanzuro yemasvingo pamwe chete zvakare nebazi rinoona nezvechekwa nyaya yataindisa ndeyekuti makambani anoita mashanu amiswe chera zvichekwa zvavari kuchera mugomo umomo nenyaya yekuti pavari kuitira padhuze nematanga emvura inomwiwa nevagari vose vemumasvingo
vashumba vaendesa kanzuri kumatare nekuti ndiyo yakapa mvumo makambani a vatiwo hurumende yaendeswa kumatare nekuti ndiyo yakapa marezines ekuti makambani aya aite basa ravo mumusha wevagari vetarget copy pamwe chete nehiusa meya weguta remasvingo vakweni maboke vati havasati vagamuchira mapepa abva kudare asi vati chiro paachasvika maoko avo havasi kuzopikisa kudare nekuti vakazoona kuti zviri kuitwa nemakambani aya zvinokanganisa vagari nematangi avo emvura
hatisati tawana mapepa kudai vanotisevha nemapepa vari munzira kuuya nawo saka komendi yangu ichange iri limited asi chandinongoda kukurudzira nechekuti kana vemura vakwidza nyaya yekumatare vachiti vanoda kumisa vanhu vari kuchera pamatangi apo isu seguta hatina dambudziko nazvo nokuti pachedu onesu tirikutozama kuti dai vanhu vabva ipapo even maconsenda tatanga akambopiwa nekanzuro akatowithdrawa saka kuratidza kuti kuvapo kwavo kune kuri illegal
vakafanira kubata chigaro chemukuru webazi rezvicherwa mumasvingo vamasha vamuzira avo vatambira mapepa ekudare varamba kutaura nestudio 7 vachiti tibate munyori mubazi ravo kuHarare sezvo vasingabvumidzi kutaura nevatore venhau
manje inini handisi authorize kutaura nemedia mutaimene zaita ndo spokesperson veministry ndovanokwanisa kuishuwa ini statement to the media
munyori mubazi rezvicherwa vaonesimo moyo vange vasingadairi nhare mbozha yavo kana kupindura mibvunzo yatatumira vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magurupira vati vanotarisira kuti dare richapa mutongo unomisa mabasa ekucherwa kwegoridhe munzvimbo idzinogara vanhu
isusu semura tiri kutarisira kuti avo vari kuita mining mugomo iri vamiswe nokuti mining yavari kuita iri kuafekta dzimba dzedu macraks ari kuitika kudzimba zvakare taakutyirawo utano hwedu nokuti mvura yatiri kunwa tese guta rese remasvingo mareservoir tanks acho ari located mugomo iroro naizvozvo tiri kutarisira kuti kotiwo ichatipawo mutongo unorerekerawo kuzvido zvatiinazvo kuitira kuti upenyu hwedu hunge hwakachengetedzeka tisagare tichitya kuti chero musi mvura ingadhirika kana dzimba dzedu dzingaputsika
nyaya iyi inotarisirwa kunzwika mudare kana vamhangariro vakapikisa zviri kudiwa nevagari mukati memazuva gumi ndakamirira studio 7 mumasvingo Dini Godfrey Mtimba.
Tobacco Industries Marketing Board inoti mwaka wekutengesa fodya wakabudirira gore rino zvisinei kuti kwaive nedenda reCOVID-19. Asi varimi vanoti havasi kufara sezvo vasina kuona kukosha kwefodya yavo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Achitaura neStudio 7, mushure mekuvharwa kwemisika yefodya, mukuru weTIMB vaminwe Good vati zvange zvakaoma kutengesa fodya panguva yeCOVID-19. Vati vakarasikirwa nevarimi, vatengi vefodya nevamwe vanoshanda muindustry, asi vakati mwaka wakafamba zvakanaka chose.
Mwaka uyu wanga wakanaka kupfuura wapfuura pakuti average price yedu yefodya yanga yakakwira by almost 13%. Zvichiratidza izvo kuti tanga tine season yakanaka, yakanaya mvura yakanaka ende tobacco yedu quality yanga yakakwirira kudarika gore rapfuura.
Vatiwo denda iri rakavavhura meso vachiti rakaita kuti vavhure misika yekutengesa fodya kunzvimbo dzakaita seKaroi neMarondera, uko vati kwakatengwa zvikamu makumana nechimwe zvefodya yese gore rino. Asi varimi vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemitengo yefodya, mabatirwo avaiitwa kumisika nezvimwe. Mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti anogona kusarima fodya nekuti haasi kugutsikana nemabatirwo aakaitwa.
Tiri kutorima nzungu dzaitwa nani vane kurima fodya, ndazvidemba kuti ndakarima nzungu nechibage. Izvi zvisi useless izvi. Ndosaka tichiona vazhinji vanenge varima fodya tichiti hatikwadzimai vanenge aita rombe mari yesiya minyuwa nerepu nekombiyuta mhago nokuverenga hago nokuweka.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union Paul Zakaria vati icho kwadi kuti varimi vakatarisa nematambudziko akawanda anosanganisira kutorerwa foja yavo nemakoronyera aivapa mari shumanana achizonotengesa foja iyi kumisika nemari yepamusoro. VaZakaria vatiwo rimwe dambudziko guru rakatarisana nevarimi nderekuti vaya vanobatsirwa nemakambani nezvekurimisa kana kuti contract farming havana chavanobora sezvo vachizobatirwa mari yakawanda kana kupetwa kaviri pane mitengo yezvinhu zvavanenge vapiwa.
Kucontract farming kwatonesa sare nenyaya yekuti makontrakta kana vakutora mari dzemainputs avakakupai sagarisi refertilizer raiita kana $50 open market unoribhadhara rava kuma $50. Saka haisiri iyo yatingakurudzira, tofanira kuva ne good mix yefree tobacco kana tobacco iri kuburira mari dzinonotsvagwa kubva mumabhengi kwoitawo iyi munoinda yemakontrakta. Ikoko kumakontrakta kwacho kunotoda kutoti kugarirwe pasi monitoring irege kugumira pakuti fodya yacho yakanaka isvike pakunoti kana torikavha tirikurikavha mari ipi yesaga rimwe chete here raakuitwa times 2.
Zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvefodya yese inorimwa munyika zvinoitwa pasi pecontract farming iyo inotsigirwa nemakambani ekunze kwenyika. VaZakaria vati makambani ekunze aya anodzvinyirira varimi, asi vaGood vati contract farming ndiyo nzira yave kushandiswa pasi rose uye hapana chitsotsi chinoitika apa.
Fodya inongo yakapandwa necontract farming ndiyo yakunyanyodiwa nemacustomer edu anogadzira midzanga yefodya, nokuti vanoti vanoziva kuti yakarimwa sei, mishonga yakashandiswa ndeipi. Fodya iyoyo haina kunge ipiswa nehuni dzedu dzenamusasa nemunhondo, asi kuti yakapiswa zvichida nemagumtree nezvimwe zvakadaro. Saka izvozvo ndo zvimwe zvavava kunyanyotarisira. Mukaona fodya yekuauction kazhinji zhinji hapana anonyatsoziva kuti yakarimwa sei.
Misika yefodya yakavhara nezuro, asi fodya yakarimwa pasi pecontract farming icharamba ichitengeswa kwemavhiki anotevera. Svika pari zvino patengeswa makirogiramu mamiriyoni zana nemakumi masere nemashanu 185 million kilograms anokosha mamiriyoni mazana mashanu negumi nemanomwe emadhora ekuamerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Masangano akazvimirira oga anofanirwa kutevera muforo kubuda kwawo kureva kuti pawo papera inenge yaita ndambirira hosha yemuura. Nezuro Politburo yebato riri kutonga reZANU-PF inonzi yakatsigira kurudziro yemutungamiri webato iri uye vane mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti masangano akazvimirira asiri kutevera gwara remashandiro awo raakanyoresa kuhurumende anofanirwa kumiswa kushanda munyika. Mwedzi wapera vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa mugwadi vakashevedzawo masangano ose anoshandira mudunhu mavo kuti aende kumahofisi kwavo nemagwaro anoratidza urongwa hwemashandiro avo. Asi masangano akazvimirira ari mudunhu reHarare akati akanga asiri kuzotevera mashoko avamuguti achiti vakanga vasina masimba ekuongorora mashandiro avo sezvo vachishanda nebazi rezvemagariro evanhu. Asi hurumende neZANU-PF vanoti mamwe masangano aya ari kuisa minwe yavo mune zvematongerwo enyika kuburikidza nekufurira vanhu kuti varatidzire uyewo kubhadhara mamwe masangano pamwe nemapato anopikisa hurumende nechinangwa chekuda kubvisa hurumende pachigaro. Asi vamwe vanoti hurumende neZANU-PF vari kutora danho rekuda kutyisidzira masangano akazvimirira nekuti nyika yatarisana nesarudzo dza2023. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wemubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia pamwe nemumwe wechidiki mubato reZANU-PF vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaMahia kuti vanoti kudii nemashoko eZANU-PF pamwe nehurumende ekuti mamwe masangano ari kuita zvematongerwo enyika.
Izvo zvinobvisa kuti kutumwe masangano anoshanda akazvimirira oga. Munenge muchishanda muri pasi pemutemo. Mutemo uyu ndo unoita kuti mushande unenge wakagadzwa nebumbiro remutemo. Takapiwa futi bazi rehurumende ratinoshanda naro, social welfare ministry. Saka pane tori nemaitikiro aita basa iri. Anoratidza kuti munhu wose unoshanda anenge achishanda ari pasomutemo.
Regaitirwe kuna vagakanje.
Vaita basa mukoma. Vagona pavabvuma kuti vakarejistwa nemutemo. Kazhinji kacho mutemo wandinoziva unobata maboka akazvimirira ega unonzi PVO Act. PVO Act inotaura iyo zvinotarisira kunge zvichiitwa nemaboka akazvimirira ega kana arejista. Zvakaita sekuti chekutanga vanotarisirwa ivo kuenda nematsamba anotaura mafambisiro avakaita mari yavo kana kuti yatinoti budget nguva nenguva. Vanotarisirwazve kuenda kuhurumende kuministry of social welfare vakabata action plan yavo kana plan of action kana kuti maactivities avo avaroda kuita panguva imwe neimwe. Kusvika zuva ranhasi hakuna bandiko randinoziva rehurumende rachiraita zvinhu izvozvo. Izvozvo chete zvinoratidza kuti vane kumwe kuita kwavasingatoti kuzikanwa nehurumende. Vanopedzisira vaakupa ufuriri kumamwe mapato anopikisana nehurumende vachikurudzira mapato ayo kuti aite munonga. Ivo vanenge vagara vakapiwa mari yekuti vaite finance mademonstrations anoitika. Ndosaka muchiona kuti hakusati kwamboitwa ratidziro ine chekuita nekuremekedza kodzero dzevanhu. Ratidziro dzese dzinoitwa netumaboka uyu dzinenge dziri dzekuti hurumende ngaiende, hurumende yakundikana. Izvozvo hazvisiri izvo zvavakanyoresera kuti varida kuita. Hurumende haisi kuritira kubara ese, iri kungoti taura kuti wakarejesta kuti uitei.
Tinzwe kuna vamahiya. Vamahiya, pindirai tinzwe.
Mukomana akusara chokwadika ari kungobudisa ruvengo chete nenhema ndopakaipa mari. Kune mapato akasiyana, maboka akasiyana siyana anoshanda muzimbabwe. Saka vamwe vanobatwa nemutemo uyu vari kutaura under PVO Act anenge ari maboka ari under iyoyo PVO Act. Vamwe vazhinji vakutaura havapo paPVO Act yaakutaura iyi. Mainvestors apo matrust uye matrust anenge akarejistwa akadza kuhighcourt andivika zviri pachikiriro kuti basa ravo ndirei zvatinoda kuita sezvii. Hapana chakavanzika. Isusu pasecrisis coalition toripo takanyora pachena kuti basa redu nderekuziisa nenyaya dzegavhenendi nenyaya yekodzero dzevanhu. Zviripo zvakajeka asi zvinhu zvokutanga kubatanidzira zvinhu zvatinotoita. Izvi zvinotori kuti mukumbiro remutemo panotaurwa makodzero dzevanhu mabill of rights. Saka zvandizira vachipolitika wavanorevei ndaakuda zvematongerwo enyika. Munhu wose kana wakabvunza kuti chingwa chako chiri kupi nemhaka yevana vari kushaya chikoro nemhaka yekusina mushonga kuzvipatara ndiyo nyaya dzematongerwo enyika. Tikutaura kuti isusu tinoda kuti titaure nyaya dzinosungusa nyika yedu. Saka hapana zvinotaura vagakanje. Hakuna munhu ari kurwisa hurumende.
Asi vagakanje, ibasa rezanu PF here kunge richiswera richifudza nekuteera masanganiro yekuti ashanda sei? Hazvisi zvinofanira zviri zvehurumende here izvi?
Kana tichienda kumaelections emapato zemapolitical parties, bato rinohwina kusarudzo ndiro rinoita hurumende. Saka kana zvotaurwa kuzanu PF haisi mhosva.
Vamahiya, imiwo semubatanidzwa wemasangano akazvimirira, mune matanho here amunotora ekutarisawo mashandiro anenge achiitwa nemasangano anove nhengo dzenyu?
Chekutanga ndechekuti vagakanje ngavarege zvenganyaya. Zvavanoti zvematongerwo enyika ndezvipi? Kana tichiti isusu tikuda kuti kodzero dzedu dziremekedze ndezvematongerwo enyika here?
Pindirai tinzwa vagakanje.
Zvandiri kuti zvematongerwo enyika ndezvamunoita namahiya zvekuti imimi munotaura kuti hurumende isati yapedza makore mashanu yakapindirwa muofisi moti ngaiende. Zvakaita kuti muzovhara ofisi yenyu mumbotiza unogara kusouth africa zviya. Ndozvandiri kutaura.
Vamahiya,
zvokuti hazi kutiza munyika kana vamunangabva vakatiza vanhu ndianozingatizi. Handiti munhu wese unongotiza kana masoja oinga vanhu vasina futi vovengwa nemhosva dzavasina kuita. Munhu wese unongotiza. Handiti purezidendi vari pano vakazoka vanga vane mhosva here? Saka hatiekutaka nyaya yekutiza. Katare kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzomunyika.
Vagakanje, hurumende nezanu PF kana vachidziva masangano ari kutsautsira vadii kungoshanda nemasangano iwawo moitora matano pane kungoramba muchitaura masangano yese kungoadzora mafuta enguruve yaasina kudya?
Polisi iripo yehurumende yereengagement and engagement mukoma zvakamira sekudai. Vanhu vanopiwa mukana, vanhu vanopiwa tambo yekuti vanyatsozvisungirira vega sezvavaakuita zvino izvi.
Avo vanga vari mumwe wevechidiki vezanu PF vaalex Gakanje. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro vecrisis in Zimbabwe coalition varashid Mahiya. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa ichavhiringa zvakanyanya upfumi hweZimbabwe sezvo nyika iyi ichitenga zvinhu zvakawanda kubva kuSouth Africa uye zvimwe zvinhu zvainotenga kudzimwe nyika zvichipfuura nemuSouth Africa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Muzvare Sekai Kavarika panoti mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa inovhiringidza mashandiro emaindustry muZimbabwe sezvo maindustry aya achishandisa zvinobva kunze kwenyika zvichipfuura nemuSouth Africa zvimwe zvichigadzirwa munyika iyi.
Mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa inoti konzera dambudziko rekufamba kwemagoods atinoimporta kubva kuSouth Africa ikoko nezvimwewo zvinobva kune dzimwe nyika asi zvichipfuura nekupoti yekudhebheni zvichiuya kuZimbabwe. Ndi kudhebheni kunowandiko kune mhirizhonga yakanyanya zvinokonzera kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka maindastri yedu anogona kuzoshoterwa nezvimwe zvinhu zvekushandisa mukugadzirisa zvinhu zvavanogadzira zvingangokonzera kuti kufamba kwanga kuchiita basa ravo kumbodzokera mumashure kuri kuti zvinhu izvi hazvina kukurumidza zvagadziriswa.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti mhirizhonga iri muSouth Africa inokanganisa mamiriro ezveupfumi munyika dzose dziri kuchamhembe kweAfrica sezvo iri iyo ine upfumi hwakasimba mudunhu iri. VaMutashu vanoti pane kutengeserana kukuru pakati peZimbabwe neSouth Africa vachitiwo Zimbabwe inowana zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira chikafu zvinosvika zvikamu 60 kubva muzana. VaMutashu vayambira kuti vanhu havafanirwe kuita nhange mutange kutenga chikafu chakawanda.
Chatinokurudzira veruzhinji ndechekuti ngavarambe vachitenga nenhano dzavagara vachitenga nadzo vasaite panic buying nekuti vakadero zvinogona kuzoremera vanogadzira zvinhu. Nguva ino kwatinonyanyotora zvinhu zvekugadzirisa kwacho kuine mvunga mupopoto. Shuviro yedu seZimbabwe ndeyekuti kuSouth Africa bopoto ripere kuite kugadzikana.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro munyaya dzebudiriro vaFelix Chari vanoti kunyange hazvo pasina mafigiri angavepo pari zvino anoratidza kuti mhirizhonga iri kuSouth Africa yakanganisa zvakadima miro yezveupfumi muZimbabwe zviri pachena kuti zvinhu zvichakanganisika zvikuru sezvo mamwe maindastri akatoparadzwa kare nemhirizhonga iri kuitika iyi.
Tina mabhizinesi mazhinji anotengesa zvinhu muno anorarama nokuorder zvinhu kuSouth Africa. Tine industry iri kurarama nokutenga maraw materials from South Africa. Tine informal traders who are relying nekutenga zvinhu kuSouth Africa vachitengesa muno. Tine individual families, households vanga vachirarama nokutumirwa mari kubva kuSouth Africa asi nokupera kwata mabasa evanhu kuSouth Africa nenhau yetsaona iyi vanhu ivava vachatambiri mari.
Chipanga mazano musangano weLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti zviri kuitika izvi zvinofanirwa kuita kuti Zimbabwe isimbaradze mashandisiro ainoita Mozambique neTanzania mukupinza munyika zvinhu zvainotenga kunze.
Zvakaramba zvichiita Western then it means pane pakutofanira kuitwa exporting options yayo ekuenda zvebude kuenda through Mozambique zvinhu
Studio 7 inokwanisa kunzwa kumutauriri wekambani yehurumende yeZimTrade iyo inoona nezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika vaDanai Majaha sezvo vakundikana kuzadzisa vimbiso yavo yekuti pamamiriro akaita kudyidzana pakati peZimbabwe neSouth Africa pataenda pamhepo. Asi sangano reUnited Nations rinoona nezvekutengeserana pasi rose reComTrade rinoti gore rapera South Africa yakatengesa zvinhu zvayo kuZimbabwe zvinoita mabhiriyoni maviri nemazana maviri nemakumi matatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica kana kuti $2.23 billion. Uko Zimbabwe inonzi yakatengeserawo South Africa zvinhu zvinokosha bhiriyoni rimwe chete nemazana manomwe nemakumi matatu emamiriyoni emadhora kana kuti $1.73 billion. Zvinhu zvinotengwa zvakanyanya neZimbabwe kuSouth Africa zvinosanganisira mishina, nuclear reactors, mafuta, dzimotokari, chikafu, maprastiki, simbi, zvigadzirwa zvinoshandisa magetsi, sipo, nemakenduru nezvimwe. Zimbabwe inotengeserawo South Africa zvinhu zvinosanganisira fodya, matombo anokosha, kotoni, matehu emhuka nemichero. Sangano reWorld Bank rinoti South Africa ndiyo nyika iri pamusoro pakutengeserana neZimbabwe ichiteerwa neSingapore, China iri yechitatu. Izvo zvinoratidza kuti South Africa ikayetsura, Zimbabwe inoyetsurawo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zitovo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 15 kuNtulikazi 2021 muGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bethuswa yikumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Okulele abafika phose amathumi ayisithupha 58 izolo eZimbabwe.
Sibe kudala kakhulu ngoba besilokhu esitshela ukuthi indawo sezizoziningi lapho kuvaccinethelwa khona abantu. Sikhanyakala sibaningi still sibutheni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kwele South Africa.
Kufanele njalo ukuthi ama-leaders wonke athi condemn into leyenzakala e-South Africa, ngoba umnotho sobona ukubhidlizwa, umnotho nxa ubhidlizwa kutho ukuthi abantu imisebenzi layo sezibe khona.
Kodwa kulabanye abathi uMnangagwa akumelanga akhulume ngokuthula ngoba uhulumende wakhe ukhathameza uZulu.
Okunye kuya ngokuthi kukhulunywa mbani, yena is-qualified ukuthi angakhuluma into enjalo yini ubaba uMnangagwa.
Bayakhala abazi owaye ngumsakazi weStudio 7 uSandra Nyaira osanda kubhubha kule Zimbabwe.
Ngahlangana lo Sandra ngomnyaka ka-1993, saphila sonke sisesikolo sonke eHarare Polytechnic.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi obulawayo bathi bethuswa yikukhuphuka kwenani lababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 labawuthapha emphakathini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abafika phose amathumi ayisithupha i-58 ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo kwathi abedlula inkulungwane ezintathu, i-3110, bahlolwe batholakala bele-coronavirus. Uhlangothi lolu luthi kusiyaphela usuku lwayizolo, isabelo sakobulawayo sibe labantu abangaphezu kwamakhulu amathathu, i-358, abatholakale belegciwane le-COVID-19. Sokulabantu abaningi abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane kobulawayo lakwezinye indawo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezi nsuku kuhlatshwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane, i-40,000 ngelanga. Kodwa abezempilakahle abazimeleyo bathi ngamanga aluhlaza tshoko la ngoba baningi abangatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Shelly Nyoni ohlala enkulumane kobulawayo uthi kuyethusa ukwenzakala elizweni.
Lo mkhuhlane we-COVID-19 langendlela abantu asebephela ngakhona, angazi kumbe ngabe kudalwa kakhulu ngomqando. But ngendlela embona abantu begcwele ngayo, sibe sigcwele ngayo ikliniki sivaksina, hhayi kuyahlukumeza kakhulu ukuthi kanti kwenzakalani abantu saphela kangaka.
Unkosikazi Siza Lobuhle Nhliziyo obekudwendwe lokuhlaba ijekiseni yenkulumane ekliniki uthi abantu lokhe bebuthana nxa besenza okuthiyeneyo.
Ukukhwela kwama-cases e-COVID-19 siwakhangela, kodwa sibe kudala kakhulu ngoba besilokhu esitshela ukuthi indawo sezizoziningi lapho kuvaccinethelwa khona abantu. Sikhanyakala sibaningi still sibutheni one ndawo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi ukukhuphuka kwenani labalomkhuhlane we-COVID-19 kudalwa yikuthi abantu abalandeli iziqondiso ezifakwe nguhulumende.
Cabanga ukuthi abantu abalandeli iziqondiso ze-COVID ikho ilokhu ikhwela kangaka. Ngabe kuthiwa abantu bayalandela, ngabe kuthiwa ama-cases ayehla, ugqoke ama mask be sanitize observe social distance.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uKhansela Mlandu Ncube uthi kumele abantu bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Sizwile imbiko yokuthi kuthiwa kulamanye amaklinikhi aphele ama-vaccine masinyane. Bese sizwa kuvele ezakhamizini noma singasatholanga i-official communication kulabo ababe bakhangelele la amaklinikhi. Mhlawumbe inani esiyabe silikhangelele kuklinikhi lisukela khwela laya phezulu. Asephela ke ama-vaccine ngalolo suku. Kodwa kutsho ukuthi ama-vaccine asephelile. Kodwa engakutsho ukuthi hayi, ama-vaccine asasekhona, abantu asambeni siyehlaba.
Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wenhlelo zempilo hospital, ukhuthaza uZulu ukuba alandele izixwayiso ezethulwa ngabezempilakahle.
Ubha kwabantu ngenani elitansayo lapha koBulawayo lelizweni nje. Akumangalisi ngoba besikhuluma kakhulu sixwayisa abantu khathesi nje soluqalisile ukubulala abantu ubhubhane lolu. Yikho siyaxwayisa abantu ukuthi bengasifaki engozini. Kumele balandele lokhu esakukhulumayo ukuthi bagqoke ama-face mask bevale amakhala bakithi abantu siyabacela. Sibengahambi besiyayenza iziminye eminye.
Abantu bathi kumele uhulumende ethulele uZulu imbiko ejulileyo ngokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 omemetheka ngamandla eZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohn Hopkins University sithi umkhuhlane lo usobulele abantu abedlula izigidi ezine. Sithi kulabantu abedlula amabhiliyoni amane lengxenye, i-4.5 billion asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kule South Africa ukwenzela ukuba abantu bahlalisane kahle ezansi yezwekazi le-Afrika. Umnangagwa owethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthi ubudlwangudlwango obenzakala kulelo lizwe buphehla udlakela kwamanye amazwe agoqela eleZimbabwe. I-Reuters News Agency ibika ukuba sokulabantu abafika amajuma ayisikhombisa 70 abafe kule South Africa ngesikhathi kulabatshengisela emigwaqweni abanye betshontsha ezitolo. Kubikwa ukuba sokubothwe abedlula inkulungwane ezintathu 3,000. Ukuze sihlaziye okwethulwe uMnangagwa, sixoxe lomnumzana Eliphas Mashaba okubandla lezanu PF othi uMnangagwa uyitshaye ekhaleni.
Njengoba sazi ukuthi omangameli basanda ukusuka eMozambique, besazama ukuyakhangela indaba yokuthula futhi eMozambique le engenelwe yisitha. Kufanele njalo ukuthi ama-leaders wonke athi condemn into leyenzakala e-South Africa, ngoba umnotho sokubona ukubhidlizwa, umnotho nxa ubhidlizwa kutsho ukuthi abantu imisebenzi yayo sezibe khona. Njengoba sazi ukuthi i-Durban yona ngokwayo yiyo ele izinto eziningi eziza ngapha kumbe ezinye imvuthi zisiya kwezinye indawo, so kuza-affecta into eziningi in terms of intransity yama-goods. And of course nxa ukuthi kungala kuthula komakhelwane akuhlaliseki ngoba kuyasokhala ukuthi very soon siyacaniswa nama-refugees from South Africa engene eZimbabwe.
Ubona ngani vele kungenzakala khona ukuthi kugcina kule busiwa labantu ababaleka kule South Africa bengena kule Zimbabwe?
Nxa kungamemetheka bengekela ukubamba kuhle kuqala ukuthi kungene kwamanye ama-provinces, lokuba vele kukhona.
Singathi kungenzakala khonokho kuyahamba njani kule Zimbabwe?
Kuyabe sokusinika i-pressure, kodwa-ke kuyabe sokuyinto esikhangelanele lesadithi ezeregion esofuna ukuthi beyikhangelele. But ngilethemba ukuthi wona ama-leaders e-South Africa bazakuthatha bakulungise ngesikhathi, njengoba umongameli ecele ukuthi akube lokuthula, akube lokukhulumisana, akube lokuzwisisana into lokhu kubanjwe ngendlela eqondileyo.
Ye, kulabanye abachothoza umongameli bathi kade angakhuluma ngokuthula kule South Africa khona eZimbabwe kungani vele akujayelanga ukuba lokuthula. Ungaphendula usethini khona?
Ngabantu abahlala ngabona kulokula lapho kuliwa khona khona phezimbabwe, asikwazi sikubone lapho kuliwa khona indlela esikubona ngakho. Kathesi e-South Africa sikhangela, nxa ngikhangele mina ngumbono wami, i-civil war isikakhona nxa bengayela ukuyibamba. Kathesi ama-Indians ahamba atshisa imikhukhu yabantu abamnyama, abantu abamnyama la bitshisa indawo zama-Indians. Ama-India azithi lapho ahlala khona kule business lapho ahlala khona. So nxa kusitsha kutsha yonke into, sebedukula abantu abamnyama
anta mnyama labo sebe kenga against ama njensi ilama kiwa so na ukuma ni peace come to Zimbabwe
yeah so singati ke umonga meni lapo kuna gani uicha eka anda sivile kuti kumele kube njalo kule South Africa
uicha eka anda ngoba ukhangele phela ukuthi bakithi eSouth Africa silabantu bethu eZimbabwe abakhona khona ngaye nabafowethu wethu in any case South Africa leZimbabwe into one nxa ukuthi umakhelwane bo abafo bengazwisisane kuyadingakala ukuthi kube lomunye othi hayi bo ake sihlale phansi kulungisa into le
umnumzana Eliphas Mashaba ukubandla nezano PF sixoxe laye ekubulawayo siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Siphongolube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa
kuyiqiniso vele kufanele kube le-peace lapho ukuze amazwe maningi amazwe adependa ku-South Africa but ebunye kuya ngokuthi kukhulunywa mbani yena iziqualified ukuthi angakhuluma into enjalo yini ubaba umnankwabo ngoba siyakwazi ukuthi akula kuthula eZimbabwe ngizwile obaba omunye okhuluma layo ethi kulokuthula ukuthula phela sikho ukuthi ikuthula kwabantu besesaba ukuthula ukuthi abantu bajabule ubone ukuthi wonke umuntu uyephi abantu beZimbabwe nje ngathi kulokuthula bahedini ekhaya I think uba umnango wakho statement is right but the person who is delivering the statement abasisuthisi
uyicaca khonapho baba Ngulube cela ucace cha ngesinto sibili
hayi nje ukuthi umuntu indle into ayikhulumayo iqondile kakhulu siyayemukela kodwa ukuthi ikhulunywe ngubani phela umuntu odisela ngazaka deliver asithumele inkulumo yomfundisi anti kufuneka umfundisi asithumele inkulumo eyakhaya ukuzwe sizwe isela vele sisavele sikhaya isela noba ikhuluma into emnandi siyathi hayi ikhuluma isela lento singazake siyilandele
thula kakhulu kolapho
ngisho ukuthi njengoba kungala kuthula eZimbabwe eZimbabwe siyasazi isimo seZimbabwe ngabe kunje eZimbabwe ngabe yolento eseSouth Africa yenzakala eZimbabwe angathi ngawo amasotha asebulela abantu ababulala lapho abantu sebefile inamba yakhona ngithemba izabe i-more than 100 ngoba besikunamba besiku-72 but yabona amabhodi zedebheni atholakala but abantu abatholakala befile lapha ngabe benyathelana kustampet akula muntu angiboni ukuthi bayafika ku-3-4 ababulewe ngamapolisi kodwa kuseZimbabwe siyakwazi ukuthi amasosha ngaba sebaqedile abantu ngesimo lesesiyiso
umnumzana Siphongolube ngodabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa sixoxe laye eseJohannesburg Uzandla Nyayira intathele izindaba ebilodumo owasebenza emabhandaba ambalwa kule Zimbabwe nasemsakazweni owe Studio 7 obhubhe ngolwesibili ukhangele ukungcwatshwa ngomgqibelo asizweni omunye owafunda lo muyi esikolweni sentathele izindaba esemas communication eHarare Polytechnic unkosazana Mount Joy Chikura osebenza kule Botswana echazisa ngokuba mazi wakhe uSandra Unqobo ayenze lo prosedis Jeremiah.
Ngahlangana lo Sandra ngomnyaka ka-1993 saphila sonke for sisesikolo sonke eHarare Polytechnic sitraine ukuba ama-journalist. And uSandra eklasini sasikuyo sasingu-60 and uSandra ngomunye wabanye sasilayo eklasini njalo engiku omncane in terms of iminyaka and engikukhumbulayo kakhulu uSandra ikuthi umuntu owayelembeko wayethobekile wayethanda abantu njalo ethanda i-journalism uSandra wayengumuntu wokuthi she was determined ukuthi she will make it in this media industry and sisuka ePoli she joined Ziana as a journalist from there next ngaba kwazi ukuthi sizimotare from there wajoina i-private sector media and yes uSandra hey was a determined lead and loved journalism
uSandra waba njalo yintathele izindaba yesifazana eyanelisa ukubana athole izicoco emsebenzini waba ngu-political editor emsebenzini wakhe kuyini sibisibilo ongathi kwamenza waqansa kangako ngesikhathi esifitshane njengoba usitsho ukuthi enana nawe ayemncane
wayefuna ukuba kwazi ukuthi kwenzakalani lokuthi abantu babekwazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe ngokubhala kwakhe ngathi uSandra engumuntu ongumfazi but waye le nhliziyo eyendoda wayengena lapho kwakungangenwa khona wayekhuluma labantu ababa esasiyesaba ukukhuluma labo but wayethanda umsebenzi wakhe wahamba kutraining yokuba ngintatheli ezindaba ekwazi into ayayifuna empilweni ukuba abe yintatheli ezindaba was not by accident yikho ayekufuna empilweni yakhe
kazanga cine lapho kuphela ukwenza i-diploma in mass communication
ngikhumbula phuma eZimbabwe esiya e-UK United Kingdom lapha umuntu wayethanda ukufunda ekhona ngale e-United Kingdom wayenza i-degree yakhe journalist ngamanga khonapho waya e-United States of America and did masters okwasekusele ukuthi ayenze i-PhD and ngalokhu engazingo sa-Andra ukukhuluma naye ngokuphila naye uSandra wanjela ukuthi ngizafuna ukuthi ngibhale amabhuku
umsebenzi wokwethula wezindaba silahlekele ngempela
into engingafuna ukucina ngayo ukuthi umuli yakonyayira siyabonga ngokusipha isipho esingusandra siyabonga basiboleka umntanabo wasebenzela i-Africa wasebenzela umhlaba jikelele
lowo bekungunkosazana Mount Joy Chikura omunye wabafunda loSandra Nyayira intatheli zindaba elodumo ebhubhwe ngolwesibili ubexoxa loprofet Jeremiah weStudio 7 yaseBotswana. Ulaldoku uhlelo lwabesifazana asiyifuzeni bomama namhla sixoxa ngokubhubha kukaSandra Nyayira wayesebenza emsakazweni weStudio 7. Singakangeni kusigaba esilandelayo sibe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika likhangelelwe ukuba selizaqala ukuthwala ababelincedisa kule Afghanistan libahambisa endaweni ezijiyeneyo ukwenzela ukuba bengabulawa ngamalicatsha eTaliban. EleMelika lisanda kususa ibutho lalo kulelo lizwe lisithi impi yomvukela kule Afghanistan izathatha isikhathi eside ukuba iphele. Amalicatsha kwele Cameroon afisa ukuqeqebuka elizweni leli kulaba bakhuluma ulimi lweFrench kubikwa ukuba sebengena emphakathini bezenza ibutho lakwele Cameroon bethwele imibhobho yohlobo olubizwa ngokuthi ama-AK-94 hathi ama-AK-47 lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Umongameli Emmerson Mnangagwa useswele udlakela olwenzakala kule South Africa esithi ufisa luphele njalo kube lokuthula kulelo lizwe. UMnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni weZANU-PF Politburo izolo ngokubika kwephephandaba leThe Nation. Obona ngobudlelwano baleli bandla labanye amazwe uMnumzana Samuel Mumbekegwi utshele intatheli zindaba ukuba phezu kodaba lweSouth Africa iZANU-PF ikhathazekile njalo ngodlame olozakala kule Eswatini kanye laseMozambique. Udlakela lwaseSouth Africa lona olubikwa solunganeno lubikwa lulakho ukubangela ukusilela kokudla lezinye impahla ezibalulekileyo eZimbabwe. ELeSouth Africa esikhathini esiningi livame ukuba lokuzinza njalo selike laphatheka emizameni yokulungisa ingxaki zeZimbabwe lezamanye amazwe emsamhlubuleni weZansi ye-Afrika. Ukuhlanziya okwenzakala kulelo lizwe lamazwe kaMnangagwa uNtukameli Gomo uxoxe lesiphathamandla se-MDC Alliance eMelika uMnumzana Tim Muringai endawonye lesikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana iPitule Maphosa onguye osungula ilingxoxo.
Liqiniso ukuthi udlakela olwaseSouth Africa kumele luphele. Liqiniso lelo siyavumelana lapho kodwa ke ngisuka ngibe nohlupho uma amagama anje ephuma emlonyeni kaMnangagwa kakhulu ngembali yakhe makhangela indaba zamalungelo aluntu sikhangela njalo indlela aziphatha ngayo umuntu oziphathe ngodlakela langodlame isikhathi eside kakhulu so kuyasimangaza ukuthi indlela aphila ngayo utshela abanye ucebisa abanye ukuthi bengaphili ngayo yikho kusikhathazayo njalo i-situation esiyibona e-South Africa iphosifane le-situation esiyibona ekhaya umahluko nje ukuthi udlame lwakhona luphuma kuhulumente kusiya ebantwini masikhangela eZimbabwe ikanti e-South Africa ngabantu ababhikishayo kusuke kube lama-elements awodlame ne-criminality kodwa-ke uhulumende weZimbabwe uphila ngodlame into zonke azenzayo uzenza ngamandla langesandla esiqinileyo
Mnumzana Moringai ulubona njani lolu daba
hayi ngibelanganto wako uMaphosa ukhulume iqiniso ngendaba zeZimbabwe leSouth Africa but okunye engikubonayo mina ngibona ukuthi iSouth African government ingathiwa iphambanise ezinjenge-vaccination nokuvalela abantu for too long sibone lathi lapha eAmerika ukuthi last year abantu baze bavalelwe for lockdown for a long time kwaba yi-reason yabantu ukuthi babe ledlame for the Black Lives Matter the George Floyd situation so siyabona ukuthi abantu vele naturally we do not like to be incarcerated for too long okuchiwo ngoba uMaphosa ukuthi eZimbabwe that's what they practice but i-government here enzenzela abantu
Baba Maphosa siyazi ukuthi eSouth Africa yilo umaqhuzu emhlubulweni wangezansi yezwekazi njalo yilo elihlezi lizama ukulungisisa ingxaki kwamanye amazwe kuboSwaziland ngisho laseZimbabwe kodwa kathesi yilo eselibhekane lobunzima bonke lobu kambe singathi kulo kulelizwe elilombuso esingathi uzinzile ngempela yini eAfrika lapha ikakhulu ezansi kumbe wonke amazwe ayaxeka nje njengalokho esizikubona kule South Africa
eqiniseni amazwe singathi wonke aweAfrika alokuxeka ikakhulu masibheka imibuso yakhona isizathu esikhona yikubana indlela esibusana ngakhona indlela esibusa ngakhona into eyalethwa ngabanye abantu bezidlisa lokho esasikwenza ngesikhathi besiza bezosicolonize abelungu befaka le abathi democracy yikho imibuso eminingi ixeka kwele Afrika ngathi yonke nje iyaxeka ngoba igijimisana lento esingayazi okumele siqale siyifunde siyizwisise ngiyibuye nje kwele South Africa indaba le asonto eyayizolo kumbe iqale namhlanje into esile sikhathi isiza nje kusenzakala into ezisenzakalayo ikakhulu i-functional politics ekade isenzakala ebandleni elibusayo yikho sokusilethe lapho esesikhona namhlanje into eleminyaka isenzakala abantu bengananzeleli kodwa i-functionalism ekhona ebandleni elibusayo yiyo edale umonakalo wonke lowo ngoba eqiniseni issue leyo yindaba ye-politics aso ndaba ye-economy i-politics esiyibanjwe ngendlela ezingayisizo lapha sikwabona besebenzisa i-judiciary ukuthi belungise indaba ama-problems a-political babona njalo sebesebenzisa i-security sector ukuthi belungise indaba ye-political abayilandi ngonyawo ye-politics njengoba kuyi-political problem so yikho okubangele ingabanqoza yonke le ezikhona namhlanje njalo indlela ukuthi beyithole isombuluko yikuyilanda ngendlela amele beyilande ngakhona which is political
Mnumzana Moringai lungalungisiswa njani udaba lwe-South Africa lona
I think umbono wami ngokuthi bakhiphe uMnumzana Zuma edilongweni yena ancedise ukuthi abantu baphole for the meantime and then kube lama-talks wokuthi i-South Africa has to come back to ama-talks okuthi bona bazincede ngokuba deliberate in terms of ukuncedisana to be peaceful siyabona ukuthi ngesikhathi sekudesa laphana ngabo-94 93 bezama ukuba le peace in South Africa kule msindo futhi lo labantu bebulalana and all these other things. But siyabona ukuthi leadership is very important. Ubaba uMandela wayevumelana labantu bakhe be-ANC sometimes disagree labo ukuthi kube ne peace in the country. So ufuna ama stakeholders, siyakwazi ukuthi ubaba uZuma ngathiwa kule accusation lapha, but it needs to play out ngendaba engathiwa they are giving him a fair shake and then go from there. Ngoba siyakwazi ukuthi ubaba uZuma has a lot of support.
UMnumzana Tim Muringayi ngwe MDC Alliance eMelika. Ubexoxa endawonye lesikhulumeli seZaphu uMnumzana iPitule Maphosa. Ubexoxa noNtuka Melikomo. Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakweleMelika. Lokhu
eleMelika selifakele izijezise zonotho uhulumende leziphathamandla zikahulumende ka-Ortega Lomurilo bakwele Nicaragua. Kulandela ukuqunga kwezehlangano zocuku loncindezelo. Abane abafakele izijeziso lezi babalisa amalunga edale lephalamende abakumsebenzi wamabhanga, ibutho, lendodakazi kaDaniel Ortega kunye loRosario Murillo. Usele inyanga nje ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho eNicaragua ngolwezi 2021 iziphathamandla zamabandla aphikisayo ezingamachumi amabili lasikhombisa ezibalisa abancintisa ukuba ngomongameli abayisithupha babotshiwe besetheswa amacala angekhoyo awenkohlakalo lomvukela. Laba babalisa uChristiano Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiga, Juan Sebastian Chamorro, Miguel Mora, Lomerdato Mairena, kunye lenkokheli yezifundi zamakoliji nabenhlanganiso ezizimeleyo. Uhulumende lo uqhubeka ehlakameza intatheli zindaba nabenhlanganiso ezizimeleyo abatshengisa insolo kahulumende. Embikweni olotshiweyo umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Anthony Blinken usole kakhulu uhulumende kaOrtega Lomurillo waveza ukuba uhulumende weleMelika ufaka icala umongameli Ortega labenza lolu cuku ngoba ababotshiweyo besezandleni zabo. Izijeziso ezafakwayo lezi zifakwe kulandela ucuku lokwehluleka kukahulumende ukuguqula imithetho yokuvota okwakhulunywa inhlanganiso ye-Organization of American States isekela ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngelungelo loluntu olwe-United Nations Human Rights Council. Lanxa ucuku olwenziwa kathesi eNicaragua lusesabeka, ayisiyonto entsha le eyenziwa nguhulumende kaOrtega osesazakala ngocuku lokungalandeli intando kaZulu. Ukutshengisela ngomnyaka ka-2018 kwamiswa ngodlakela olwatshiya abantu abangamakhulu amathathu lamachumi amabili lanhlanu 325 befile, kwalimala abazinkulungwane ezimbili 2000, kuthi amakhulu lamakhulu abantu babotshwa bengelamacala, abanye banyamalaliswa. Isikhulumeli sogatsha lwezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Ned Price uthi phansi kombuso kamongameli Ortega eleNicaragua liqhubeka lisiba nguhulumende ongathandwa muntu eqhubeka ethiyana lombuso okhululekileyo. UMnumzana Price kubeke sobala ukuthi eleMelika lilazo njalo ezinye indlela zokujezisa amalunga kahulumende nalabo abasekela uhulumende lo, njalo kasoze athikaze ukwenza lokho. Mhlazi ku-15 ngoNhlangula amalunga umanyano we-Organization of African States angamachumi amabili lasithupha 26 lokwenza ukhetho olukhululekileyo. Mhlazi ku-22 Nhlangula ohulumende abangamahlanu lasithoba munwemunye 59 baloba umbiko kudale lomanyano we-United Nations Human Rights Council bekhuthaza ukukhululwa kwezibotshwa. Imizamo yenkulumo eyenziwa ngeleMelika ukulungisa udaba lweNicaragua igoqela ukusebenza lomanyano we-OASEU lezinye inhlanganiso zomhlaba ukuthi uhulumende ka-Ortega Lomurilo wekethise ucuku ebantwini baseNicaragua abadinga uhulumende wentando kaZulu hathi uhulumende kantando kayiphikiswa.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele besilazo. Abantu bethiswa yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ubulele abafika phose amathumi ayisithupha 58 izolo eZimbabwe. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kule South Africa. Kodwa kulabanye abantu abathi uMnangagwa akumelanga akhulume ngokuthula ngoba uhulumende wakhe ukhahlameza uZulu. Bayakhala abazi owayengumsakazi we-Studio 7 uSandra Nyaira osanda kubhubha eZimbabwe. Siluphuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.